chandiri kuona ndechekuti izvo kubva musi wa 1 May kusvika musi wa 31 May mapositive anga achingowanikwa i0 1 2 or 3 up to 4 chete chete. Musi umwe chete wakasiyana nemamwe mazuva musi wa 13 May wakaita vanhu 9 positive Midlands province yese. Asi tiri kuona kubva musi wa 1 June kusvika musi wa 7 June paita kamutsauko mbichani pamazuva anoita 4. Musi wa 1 June pakaita 11 mapositive kwakwa testi wa vanhu 343. Musi wa 2 June ukaita 15 mapositive kwa testi wa vanhu 319. Musi wa 3 June ukaita 27 positives kwa testi wa vanhu 47. Musi wa 4 June ukaita 8 positives kwa testi wa vanhu 174. Kubva ipapo 5 6 7 tadzokera ku 0 1 2 yedu.
Chii chakakonzera shanduko iyoyi muwandu hwevanhu vanga vachiwanikwa vaine denda recovid-19 mazuva amataura iwayo?
Maonero angu ndeyekuti izvo contact tracing yavakaita yakavaita nyore, yakavalidha kuzvikoro. Kuzvikoro kune maclaster evana vanenge vakawanda in one place, so zviri nyore kutesta vese. Vakatesta vanhu vakawanda, vazhinji vachiona vechikora vakaita mapositive iwaya, but vanhu vasiri kurwara sezvatongotarisirwa vanhu vadiki havanyanya kurwara nechirwere ichi.
Saka tingati here uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere hwakakwira?
To me hazvitarisike kunge pane epidemic yasiyana nemamazuva ese. Inyaya yangoti vakawedzera kutesta. Onai manhamba ekutesta ese mamazuva ese May wese kusvika musi wa 31 May vanga vachitesta vanhu vari pasi pe 99. The highest they ever tested was 99. Musi wa 1, 2, 3 na 4 ndo vakatesta vanhu vakawanda. Musi wa 1 vakatesta 343, musi wa 2 vakatesta 319, musi wa 4 vakatesta 174. Saka ndinoona kunge kuwedzera kutesta kwavakaita ndokwakawedzera manhamba. Deivangotesta saizvozvi nguva yese ndinoona kunge manhamba acho aida kuzongofanana. Paita discrepancy amount of testing.